no wana kugara kwe nomination kuti mangwana chiri chitsidzo chiri mumutemo wesarudzo zvinova zvatingati zvisungu zviri mubumbiro remutemo wenyika nemutemo wesarudzo yatingati Electoral Act. Saka zviri kuratidza kuteedzerwa kwegwara remitemo yesarudzo kana tichitarisa nyaya yenomination court. Saka zvinhu zviri pamutemo zvatinenge zvichitotarisirawo kuti zvinge zvichiitwa neelectoral commission yedu.
Zvii zvinotarisirwa kuitwa iko kudare renomination court?
Chinotarisirwa kuti chinge chichiitwa kudare renomination court ndechekuti vashandi veelectoral commission vachagara vachitambira mapepa kana kuti maapplications vari kukwikwida kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzichange dzichiitwa musi wa 26 March, kana kuti vari kuda kukwikwidza kusarudzo dzemacouncillors dzichange dzichiitwa zvekare musi mumwe chetewo musi wa 26 March. Saka vachange vachitarisa mapepa achauya nevari kukwikwidza vari da kukwikwidza musarudzo vachimirira mapato vezvematongerwo akasiyana kana vatingati maindependent candidates vaya vanenge vakazvimirira vega. Saka vanenge vachitarisirwa kuti vange vachiuya nemapepa avo ane vanhu vanovatsigira vekumaprovhinsi kwavari kubva kana kumaconstituency kwavari kubva, anenge paine mapepa avo anoratidza kuti ndiani, zvinotaura izvo zvitupa zvavo, mapassport size photos, mabirth certificates avo nemadocuments avo anoratidza kuti munhu uyu haana dzimwe mhosva dzaakambopara, zvichizosanganisira izvo nemari inotarisirwa nenomination court yatingati nomination fee yavanotarisirwa kuti vange vachibhadhara. Uye chimwe chavanozenge vachitarisa kunomination court ndechekuti hapana here mapato ezvematongerwo enyika kana kuti vari kukwikwidza mune zvesarudzo idzodzo dziri kuuya vachange vachishandisa mazita angangodaro akafanana kana atingati masimbo kana kuti zvitarisiro zvitaridzwa zvacho zvinenge zvakafanana. Saka izvozvo ndozvezvimwe zvezvimwe zvinhu zvinenge zvichitariswa kunomination court.
Tinoona vamwe vabobo spoonu vachimborambirwa kutambirwa mapepa avo panguva iyo yenomination court. Zvii zvinenge zvaitika?
Kazhinji kacho patinotumira vanenge vachiongorora sezvataita papa kuti tine vatatumira kuti vange vachiongorora nomination court mangwana, tinoona kuti chekutanga kazhinji kacho chinoita kuti vanhu varambirwe ndechekuti dzimwe nguva munhu mapepa ake anenge asina kukwana anogona kuuya nezvimwe zvese kuregedza kuuya nebirth certificate rinenge richitarisirwa, ouya nezvimwe zvese oshaya passport size photo inoratidza mufananidzo wake, kana kuti anogona kuuya pane vanhu vanotarisirwa kuti kana uchida kupinda kudare reparamende unotarisirwa kuti ungouya nevanhu, unoona mumwe anogona kuuya nevanhu vakashota, anogona kuuya nemapepa anenge asina masignature akangonyorwa mazita evanhu asi asina masignature yevanhu ivavo. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vange vachirambirwa, kana kuti tsamba inofanira kunge yakabva kubato rake rezvematongerwo enyika inenge isina kusainwa nemunhu akanzi nebato iroro ndiye anosaina tsamba iyoyo. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti nomination court inogona kuramba mapepa akafanana neiwayo, kuti zvoita vamwe vanozongonyukawo kuzungumuka musi wacho nevakuti ndakuda kunoisa mapepa angu kuti ndizomira. Saka nekuda kwaizvozvo vanogona kuzouya nguva ichinge yapera. Kana vachinge vasvika nguva yapera zvekare vanogona kusvika dare renomination court ravhara, kana richinge ravharawo havangavhuriri munhu anenge anonoka kuisa mapepa ake. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvatinoona zvinokonzeresa matambudziko azhinji kazhinji kana paine nomination court iri kugara mumaprovhinsi akasiyana siyana.
Pane vamwe vanoti zuva rimwe chete inguva duku kwazvo kuti dare ringe richigara richipedza nyaya dzese dzinenge dzichitarisirwa pazuva iroro. Munoti nenguva yezuva rimwe chete rinogara nomination court?
Isusu tichitarisa nyaya dzatingati kuvandudza mitemo yesarudzo maelectoral reform zvatiri kupropozawo ndezvekuti zuva rimwe chete rinogona kuve dambudziko kunyanya kana munhu akazoona kuti mapepa ake haana kuzofamba zvakanaka. Asi tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika nekuti nomination court inenge yakavhura kwemazuva akati wandei kumashure uku, mangwana izuva rekuzongotarisa mapepa ese nekuzongoanaunza. Asi pane mazuva ese aranga rakavhuraya vanhu vanga vasingatore mukana iwoyo, rinova dambudziko guru kwatiri kuti vanhu havasi kushandisa mukana wavakapirwa wemazuva ese ekunge vachisabmita mapepa avo, havasi kusabmita, vari kuzongomirira zuva ramangwana, ndopanotozouya dambudziko. Asi isusu hatina dambudziko nekuti mazuva aya havandudzwe. Kana tichinge tangokwanisa kuzowana kuti mazuva aya akazenge awedzerwa, hapanawo here zvimwe zvatingazoresa kana zvingazotanga kunyuka achizove matambudziko atinezenge takuda kunge tichitarisana nezvavo, nekuti mazuva aya akazowanisa zvekare rangarire kuti hapana vanhu vachizinga vachikwanisa kuzenge vachionawo vachipa uchapupu wekuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kumazuva anenge awanda kudaro nokuti zvinenge zvichizodawo mari kana zvinenge zvichizodawo kuti pange paine vanhu vanenge varipo vachizoonawo kuti zvishuwa mafambisirwo ebasa ndikwayo zvino mazuva aya akachidzenga awanisa panogona kuita dambudziko rekuti vanhu vazenge vachiona basa rinenge richiitwa nemaofficers enomination court.